imari shoma shoma haikwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kuwana mari vese muZimbabwe. Kunyange tikatarisa $200 million inova ceiling yemari yemabondi notes inofanira kupikwa parwa nereserve bank, tikaidivida ne 13 million people inova population yeZimbabwe, munhu woga woga ari kutarisa kunge ane $15 muhomwe. Nekuti kana une $15 unoitei nayo? Dambudziko redu pabhondi rinotirangari rekuti kuda kuunza $10 nebank door. Zvinova zvireserve bank zvairi kuramba kuti haisi kudaro, which is okay. Mukatata kuparura kuda chirongwa chepabhondi notes chinozounza mari pamberi apa remangwana nenguva iri kure, kwete nhasi.
Ko, sei muchiti zvinotora nguva kuti vanhu vazotanga kuwana chouviri pamari dzavari kupiwa idzi?
Nekuti ihwaro hwekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kwenyika kuti varambe vachitengesa, saka hazviitiki ipapo chiripo rikocho. Nekuti zvizhinji zvatinotengesa muno muZimbabwe zvinhu zvisina kugadzirwa, saka zvinotora nguva kuti vanhu vati hakwane maindsetin ngatichitengesa. Tarisa fodya yakarimwa gore rapera musizeni yemuna 2015-2016 yange isikazivi zvebondi note, saka murimi echirima fodya anga asikuona 5% additional interest. Zvikureva murimi iye akuita furasina izvozvo kuenda echinorima echitarisa kuti ndikatengesa $100,000 chava rimwe $5,000 pamuzeza. Saka panopera season pasina chaya sekubatika chaya chakati ndii.